Zimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevashandi vari kupokana nehurumende pamusoro pemashoko ayo ekuti yakakwanisa kuita kuti makambani akazvimirira apinze vashandi vanoda kusvika zviuru mazana mashanu mabasa mukati memakore mana kubva muna 2018 kusvika pari nhasi. Hurumende iri kuzviridzira mabhosvo ichizvirovera mupururu kuti yakakwanisa kuita kuti munyika muvanikwe mabasa anoda kusvika chidimbu chemiriyoni mukati memakore mana kubva muna 2018 kusvika pari nhasi. Izvi zvinotevera mafigiri akaburitswa neNational Social Security Authority kana kuti NASA ayo anoratidza kuti vashandi vatsva zviuru mazana mana nemakumi manomwe nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479,709 vakanyoresa kuNASA kuti vange vachibatirwa mari dzemudyandigere. Mapoka anoti rezvekurima neremigodhi ndiwo anonzi ane vashandi vakawanda vakanyoresa kuzvirongwa zvemudyandigere. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKaristo Jokonya vanoti zvinogona kudaro kuti vashandi vane huwandu uhu vakapinda mabasa mukati memakore ari kutaurwa aya zvikuru mumapoka ezvekurima nezvemigodhi ayo vanoti ndiwo ari kunyanya kukura munyika.
Zvinogona kuva zviri zvechokwadi nokuti mabasa mazhinji anogona kuwanika kuagriculture nekumining. Those two areas definitely kune zviri kuitika. Kumining nekuagriculture zvinogona kuitika. Kusingagoni kuva nemanumbers kumanufacturing. Manufacturing iri kudecline. Kumahotels, tourism, it has been also low. Saka ndingangoti paarea idzodzo dziri mbiri dzeagriculture nei dzinogona kuwana vanhu 500 hazikusi kunyepa.
Asi munyori mukuru wesangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti huwandu hwakaziviswa neNASA uhu haurevi kuti vashandi ava vakanga vachangobva kupinda mabasa panguva yavakanyoresa neNASA.
Manumbers anocapture neNASA ndevanhu vanenge vakutocomplya nemutemo kuti vabhadhare macontributions. Haisi manumbers evanhu vatswa pakambani. Tinoziziva tese kuti maemployers anogona kutadza kuregister vashandi vavo. Asi NASA inocapture vanhu vanocontributa pamaschemes aripo.
Vamoyo vanoenderera mberi vachiti
saka manumbers ari kutaurwa hazvirevi kuti maemployees kana kuti vashandi vapinda basa panguva iyoyo, asi zvinoreva kuti vashandi varegister zviri pamutemo kuti vatange macontributions avo neNASA. Vamwe vanogona vave nemakore nemakore vari pakambani vasina kuregistwa. Mamwe makambani ari informal vanozotaurirwa navemutemo mainspectors eNASA kuti chiregistai vanhu venyu.
Mashoko ava Moyo anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vari mutevedzeri wemunyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora vatapiwa mashakada avanoti huwandu hwevashandi vatsva vanopinda mabasa haubvi kuNASA.
NASA haisiriyo bato rinogona kuti ringatipa mafiga maemployment emunyika. Ibazi statistical office rinofanira kutipa mafiga iwayo. Saka zveNASA zvokutipa mafiga iwayo handibvumirani nazvo. Chimwe chinogona kuitika ndechekuti mamakambani anga asiri kubhadharira vashandi vavo kuNASA vasiri registered neNASA. Saka iye zvino izvi vaakutya kusungwa nomutemo, saka vanogona kunge vachinyoresa vashandi vavo neNASA kuti vapinde paNASA. Saka zvireve kuti ivavo vanhu vakatowana mabasa pakutanga. Vanogona kunge vangori employed nechekare.
Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, asi vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti dai pasina denda reCOVID-19 ravanoti rakadzosera zvinhu mumashure, vashandi vatsva vakapinda mabasa vangadai vakadarika huwandu huri kutaurwa uhu. Hatina kukwanisa kubata hofisi yeZimbabwe National Statistics Agency, iyo inonzi ndiyo inofanirwa kunge ichiburitsa huwandu hwevashandi vangadai vakapinda mabasa nguva iri kutaurwa iyi.